zvino zvinoshungurudza nekuti kana mwaita basa rake zvinova zvinobvumidzwa zvakatoiemutemuti munhu unenge ane kodzero yekutsvaga guta rake raanoda kuzvimiririri ukazoona mapurisa akutanga kushungurudza munhu ari kuita basa rake pakuzomurova nepakumukuvadza zvino zvinotaridza zvega kuti nyika yedu yaenda kumawiri tatodzoka zvakare kuya kwokudzvanyirwa kwemhando yepamusorosoro and isusu sevanhu vemovement for democratic change tinokoshesa nyaya dzekutungamidza mutemo pamberi and zvinobve tichitanisa kuti ava vanhu vanenge vachiita zvinhu zvakadai vanenge vachimbofunga chii ezi vanenge vari kutombofunga here ndozvinototinyika saka isusu tikuona kwedu zvinhu zvakashatisisa zvekungafanirwi kubvumidzwa nyika yeteedzera mutemo.
Inyaya yamuri kusimudza here kuda reparamende senhengo dzemdc?
Aiko zvinhu hatati richasvika ipapo patichiri zvepekuti sebato tinotoropodza zvinhu zvinenge zvakashata.
Izvi zvinozokonzera matambudziko akaita sei tichitarisa maonekerwo anenge achiitwawo Zimbabwe nedzimwe nyika?
Ya, zviripo zvitori pachena kuti pari zvino Zimbabwe inyika isingaonekwi senyika inoita zvinhu zviri pamutemo nenyika dzakati wandei. Ndozvinotaka kuti nyika ino irambe ichidzokera mumashure nyangwe tine pari pazvi pamutambo wenhabvu vanhu vanenge vachizvipowesa munetsi mavo.